mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 1 Zvita 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti rezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube nezuro vakaparura urongwa hwebhajeti regore rinouya remadhora emunyika anosvika 58.2 trillion. Nhasi Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Imwe nyanzvi muupfumi hwekubudirira inoti zvava kugozha kuti varombo vabude muurombo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube nezuro vakaparura urongwa hwebhajeti regore rinouya remadhora emunyika anosvika 58.2 trillion vachiti vanotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvitatu nezvishanu kubva muzana. Vachitaura nezuro kudare idzva reparamende kuMount Hampden, muzvinafundo Ncube vakati vanotarisira kuti hurumende ichawana 53.8 trillion yemari yemuno kubva kumitero yakasiyana-siyana uye vakati upfumi hahuzi kuzokura sezvakwakaita gore rino nekuda kwenzara iri kutarisirwa nekuda kwekusana zvakanaka kwemvura pamwe nekudzika kwemitengo yezvicherwa pamisika yepasi rese. Vakati mari zhinji ichaenda kumihoro yavashandi kugadzira migwagwa, kuvaka madhamu pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka. Nhasi Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day, vezveutano vachikurudzira kurwisana nokupedza denda reHIV AIDS zvachose pasi rino. Mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day 2023, chikamu cheUnited Nations Program on HIV AIDS kana kuti UNAIDS chakatanga chirongwa chinonzi Let Communities Lead World AIDS Day 2023, rinova ndiro dingindira regore rino. Chinangwa ndechekutsigira mishandira pamwe ine chekuita nekutapudza matambudziko ekushayikwa kwemari, zvikwanisiro uye ruzivo mukurwisana nedenda reHIV and AIDS. Murwiri wekodzero dzevanhu munyaya dzeHIV and AIDS vanorarama neutachiwana hweHIV vari mukuru wesangano reNational Network of Women Living with HIV in Zimbabwe, Amai Tendai Westerhof, vanoti zvakawanda zviri kuitwa munyika mukurwisana nedenda iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Dingindira reWorld AIDS Day gore rino rinoti izvo Let Communities Lead, zvichireva kuti tiri kuti mukugara kwatakaita ndisu tinofana kutungamirira kuti tipedze dambudziko rechirwere chedenda reHIV neAIDS, nokuti tinoziva tsika nemagariro edu uye tinoziva zvishuwiro zvemunharaunda dzatinogara. Uye zvinoita kuti kana tichizviisa isusu pamberi mukudzidzisana zvirongwa zvakasiyana-siyana mararana nedambudziko nechirwere cheHIV neAIDS, tinonzwisisana sevanhu vakagara munharaunda imwe chete. Ndosaka tiri kuti Let Communities Lead.
Chamungati ndicho chikuru chiri kukosheswa. mugorerino ndechipi.
Gorerino raka kosha nokuti tirukuda kuona denda reHIV richipera patinosvika mugorera 2030. Zvakawanda zvaitika munyika muno umu zvirikuita kuti tibudirire mukurwisana nedenda reHIV.
Mungape here mienzaniso ipapapo?
Chokutanga vanhu vari kupuwa ruzivo kubva pakatanga denda iri. Senyika vanhu vanopuwa ruzivo nemapato akasiyana siyana vanhu vanorarama nehutachiona hweHIV. Mamwe mapato akazvimiririra hurumende yedu vanhu vari kupuwa ruzivo kuti nouchenjeri kuti vazive nezvechirwere cheHIV neAIDS vachikurudzirwa kuti vaende vanoongororwa ropa munharaunda dzavanogara kuitira kuti kana munhu abatwa nechirwere anobvaiswa pamushonga unodzivirira denda reAIDS.
Iyo mishonga yamunotaura iyi inowanikwa zvakadini munyika?
Mushonga uyu unopuwa pachena munyika ino muzvipatara zvese zvegovernment. Mushonga weHIV AIDS unodzivirira kuti munhu asaite AIDS kana ari HIV positive unopuwa pachena.
Mashoko amungapewo vamwe ekurudziro ndeye kuti kudini?
Hatichadi kuona vana vanoberekwa noutachiona weHIV. Ngatidzidzisane mumacommunities imomo munharaunda dzatinogara vana baba nana amai. Vana amai vakazvitakura vakangozviziva kuti vane pamuviri ngavamhanye kukrinika vabva vanoongororwa kuti vazvidzivirire ivo nokudzivirira mwana wavakatakura kubva muchirwere cheHIV. Saka zvakawanda zvatiri kuita senyika. Nyika yedu inoverengwa pane dzimwe nyika dzese pasi rese senyika yakwanisa kurwisa denda nechirwere cheHIV and AIDS.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveupfumi hwekubudirira. Vanga vari mukuru wesangano reNational Network of Women Living with HIV in Zimbabwe, Amai Tendai Westerhof, vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi yezveutano vari chiremba kuchipatara cheChinoyi Mall Medical Center, Dr. Josford chiri panyanga kuti tinzwewo mafungiro avo.
Tichipemberera chirongwa cheWorld HIV and AIDS Day, tinoona kuti Zimbabwe senyika taita zvinhu, tatora nhano dzakakura zvikuru dzinobatsira kudzivirira kutapurirana kwechirwere cheHIV neAIDS, uye zvakare kubatsira kuti avo vane chirwere cheHIV neAIDS vararame makore akawanda vachizongofawo nezvirwere zvinongouraya vamwe vanhu vasazourawa nedenda reHIV neAIDS.
Tichitarisa nhasi nemakore azuro, zvachinja ndezvipi?
Makore akudhara kuma90s kuma80s even kuma early 2000s vanhu vaifa zvikuru nedenda reHIV neAIDS, asi tinoti ukaonawo kufuwa neHIV neAIDS maone ndiwo uri kuzviitisa, kusi kuti munyika muno mamusikwanisa kurapwa chirwere cheHIV neAIDS. Vazhinji vane chirwere cheHIV neAIDS vari kumuna mushonga ende vachipona vachirarama makore akawanda.
Iyo mishonga iyi iri kuwanikwa zvakadini?
Tinoti mishonga yeHIV neAIDS iri kuwanikwa zvakanyanya mumagovernment hospitals, iri kuwanikwa zvakare mumaprivate hospitals nemaclinic mafarmasi edu. Kwese mishonga yeHIV iri kuwanikwa ende kumwe inotowanikwa pachena kuzvipatara zvehurumende nekumakliniki ehurumende inowanikwa pachena pasina mari dzinobhadharwa kana panobhadharwa mari shoma shoma. Kumawo private tinoona kuti pamwewo kana ari mafirst line yatoti mafirst line drugs anopiwa munhu achangotanga kubatwa chirwere cheHIV pamwe anenge achitaura zvekuma10 kana 20 United States dollars, which is something iri mari yatinoti vanhu vazhinji vanokwanisa kuafordawo.
Sachiremba, mukurudzirawo zvipi kuruzhinji rweZimbabwe?
Saka tinokurudzira kuti munhu wese ane chirwere cheHIV neAIDS ngaende pamushonga nekurumbidza akwanise kubatsirikana, nekuti kunozi tiri kuona kuti senyika tiri pana yatinoti 90 90 90, zvichireva kuti 90% yevanhu vese vane chirwere cheHIV neAIDS vakuziva kuti vanacho. 90% yevanhu vari kuziva kuti vanacho zvakare vapa mushonga, ende 90% yevanhu vari pamushonga vasvika pastage yatoti vave virally suppressed, zvinoreva kuti kutapurirawo vamwe vanhu kwavo muchirwere cheHIV chakwava kushoma.
Avo vanga vari nyanzvi yezveutano vari chiremba kuchipatara cheChinoyi Mall Medical Center, Dr. Josford chiri panyanga, vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Panguva iyo mari inodikanwa nemhuri kuti irarame zvakanaka pamwedzi wega wega ichiramba ichikwira zuva nezuva. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi nemagariro dzinoti huwandu hwevanhu muZimbabwe vari kutadza kubuda muurombo huchakonzera matambudziko makuru kunyika. Nyanzvi mune zveupfumi hwokubudirira Dr. Edi Mahembe vanoti vapfumi vari kuramba vachipfuma ukuwo varombo vachiramba vari varombo vachiti izvi handizvo zvinofanira kuitika.
Ndinowirira nemuono wandiri kuona weZimbabwe National Statistics Agency yatinoti ZimStat vanoti ivo urombo muZimbabwe hunenge huri kuwedzera. Vanotaurawo veNewsday vanotaurawo zvakafanana naizvozvo kuti urombo huri kuwedzera muZimbabwe. Vari kuona kuti pamari yaikwanisa kuchengeta vanhu mwedzi wapera nemari yavava kudaiko zvinezvi yawedzera. Zvinoreva kuti cost of living is increasing. Zvinobva zvazotaridza kuti vanhu vanotaridza kutambudzika vatinoti ivo vari varombo kana kuti vane yatinoti poverty nechirungu vari kuwanda. Zvinoonekwa and ndinowirira nazvo. Ndo maonero aita kana uchiotarisavo kushaikwa kwemabasa uchitarisazve nokudzura kwaakuita zvinhu muzvitoro zvinongoratidza zvega kuti vapfumi vari kuramba vachipfuma, varombo vachiramba vari varombo, asi vamwe vanga vachizama kuda kubva muurombo vachida kuita uku upfumi vanenge vari kudzoka futi vachidonhazve vachidzokera muurombo.
Izvi zvinotiratidzei Dr. Mahembe?
Ndopanana kuti pari kunetsera zvinhu muZimbabwe iko zvinezvi kuti vashoma varombo vanokwanisa kuti vakashanda nesimba vakakwanisa kuenda kuchikoro vakakwanisa kuwana mabasa vakakwanisa kuita chouviri kuti vabude muurombo. Saka kuno ndodambudziko rakasangana neZimbabwe izvozvo kuti zvava kunetsa kubuda muurombo. Kare zvaiva nani kuti ukadzidza waibuda muurombo, ukawanawo mabasa riri nani waibuda muurombo, ukapromotwa mabasa waibuda muurombo. Iko zvinezvi kubuda muurombo hakuchaiti ukauri muZimbabwe. Waakutoti kana ivhe paunotozama kuda kubuda wodonhera futi muurombo imomo.
Dr. Mahembe, imwe kambani huru World Economics inoongorora zveupfumi hwenyika zhinji inoti manamba eongororo dzinoitwa nemapazi ehurumende muZimbabwe haafanhi kuimbiwa nawo zvakanyanya. Munoti nazvo?
Asi chendinoona hangu ndechekuti ZimStat iyo iri kushandisa ZimDollar. Manje pakushandisa ZimDollar ndizvinatso kuwirirana navo ipapo nokuti ZimDollar harichanyanya kushandiswa. Pese petinofamba buchitera muzvitoro kunyanyanya kuma flea market kunotenga vanhu vazhinji hakusina munhu anyambotaura nenyaya yeZimDollar. Saka zvavari kutaura kuti urombo wawedzera havasi kutonatso kubata pane mwongo chaipo chaipo kana vachishandisa ZimDollar. Dai vanga vachishandisa US dollar vainatso kuzozviona kuti vazhinji havasina mari. Ndichishandisa zvavataura ivo veZimStat vanoti ivo iko zvino munhu 1 ava kuda 115,000 kuti ararame pamwedzi. 115,000 tikaisa ma US dollar inenge iri kana kuti $20 pamwedzi. Manje vangani vanowana $20 pamwedzi kumaruwako? Vangani vanowana $20 pamwedzi kumatownship? Vangani vanoiwana? Ukazoitarisa zveiyoyo zvinenge zvakureva kuti unenge wakuidzosa kuti tikaiti $20 iyo pamwedzi toiti munhu anokwanisa kurarama nemwedzi unenge une 30 days. 30 days zvinenge zvireva kuti munhu anofanga ane 66 cents. Saka 66 cents hurombo chaihwo chaihwo nokuti katikada kuzoenzanisa nenyika dzese World Bank inoti munhu amurombo anofanga achikwanisa kushandisa pazuva $1.25 kana kuti kana zvichitova zvatonyanyisa vanoshandisa $1.95. Saka $1.95 kana tatarisira muworld mese ndonanzi murombo iyoyo vanonzi pazuva anokwanisa kushandisa $1.95.
Saka Dr. Mahembe, tingati manamba eZim Statistics awa ane chokwadi here? Munoonei apa?
Zimbabwe tikashandisa zvataurwa National Statistics Office yedu iyi iri kuti munhu kuti anzi atori nani anenge ashandisa 66 cents. Na zvitarisire izvo kuti 66 cents muZimbabwe. Kana takutanzana nedzimwe nyika, panenge pachidiwa $1.95. Zvinobva zvanatsokuratidza zveshuwa kuti urombo muZimbabwe wanyanyisa. Ndozi hangu ndosaka vachaita zimudhola vanenge vakuzama kuda kuviga viga, asi chokwadi chirimbo chokuti urombo hwanyanyisa. Munhu murombo womuZimbabwe nomurombo wekune dzimwe nyika, murombo womuZimbabwe ava kusiririsa. Ndozvirova kuratidzwa nemafigures atiri kuona kuZimbabwe National Statistics Agency. Murombo womuZimbabwe ava kusiririsa, ende sezvandataura zvinonyanya kuzosiririsa chokuti varombo vacho hakusina nzira dzekuti varombo ava vakwanisike kuzvibatsira kuti vabude murombo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi hwekubudirira, Dr. Eddie Mahembe vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Tatadza kubata bazi reZim Statistics kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Imwe nyanzvi mune zvezvicherwa, vafarai makuhu vanoti mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuyambira vemabhizinisi nemakambani ezvezvicherwa kuti vasaita zveuori anoratidza kuti vaMnangagwa havatori nyaya iyi neuremu hwainofanira kupiwa. Pakutanga kwesvondo rino, vaMnangagwa vakayambira mabhizinisi ava kuti hurumende ichashandisa mutemo zvakasimba pamakambani anoita zveuori. Vamaguhu vanoti deno vaMnangagwa vanofanira kurwisa uori pachena, kwete kuudza vanhu zvavanoziva kuti hurumende yavo haisi kuita.
President havafaniri kutaura seordinary citizen yekuti vanenge vachingokurudzira kana kuvhunisira vari kuita uori. Mining sector ndoya sector hombe muekonomi yeZimbabwe, nekuti hurumende ndokwa yakanyanya kujokora kuti ndokunobva income. Nekuda kwaizvozvo ndokuri kuuyawo makoronyera akawanda vari kubira nyika. Saka mukatarisa nyika dzakaita seChina yatinoti ndiyo shamwari yedu yepedyo, vakadzidza kuti uori hunoparadza nyika, uori hunouraya vanhu macitizens nguva yavo isati yakwana. Uori hunotadzisa hurumende kuita service delivery, kugadzira migwagwa, kunyange kumareserva, kupa vanhu mvura yakachena, kukrieta mafactory maindustry anopa vanhu mabasa. Zvese izvozvo zvinopinda musango kana uori hwanormal munyika. Saka nyika dzakaita seChina dzakaona kuti uori hunonetsa husi kungotaurirana kana kuvhundutsira, hunotoda action. Ukaita umbavha kana uori munyika yeChina, vanokutongera kana rufu kana life in prison kana makore mazhinji mujeri.
Vamaguhu, sei mapa mufananidzo weChina?
Kuno kutivita mahumbwe muchitarisa zvakaita sana Henrietta Squire kuti anobatwa red handed aine 6 kilograms yegold onzi anopiwa suspended sentence. So hatisati tatanga tichiri kuita zvatsuro nagudo, kana takuda kunyatsa kuti takuda kuvaka Zimbabwe, vanhu vanofanira kutya kunyange kuchera maminerals vasina mapepa. Ndikutaura maforeigners akaita sekuChina vari kupinda muZimbabwe vachichera maminerals vasina mapepa kana pemiti yekuita zvinhu izvozvo munyika yedu.
Ava vanga vari mukuru wesangano reNatural Resources Governance, vaFarai Maguhu vari parunare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndopata vazimbi. Tachikumbirawo mauto edu ekuZimbabwe kuti dei matibatsirawo, dei mambatsirawo vana veZimbabwe. Mangaitawo bhora musango, maita bhora musango, zvo tatambura. Vana vatitambudza vana Emmerson Mnangagwa, vatitambudza vana. Itai bhora musango, zvitori nani, dzimwe nguva tingachinjawo upenyu.
Katiri kuno kujoni kuno upenyo wakato uoma.
Magadi, magadi. Itakampo kutawura anafarae marapira mikire posha kutawu. Arifiki, kwendo kuno arifiki. Maso jangara mbaga zanya, papa mauto ngara mbaga zanya. Arifiki, kwendo kuno. Maka jaira kubba, upuwa so kubba, mjiisha so kubba. Ika isi tempura isi namshongo anajira nikorera. Arifiki, kwendo kuno. Tinoho yako, chawu yako yofarae marapira, anasengeso wako chavangu. Chawu yako.
Magadi magadi pa studio 7 urumende yedu zvairi kuita ngomana yeshe jobuskara ndawasa mushungurudze kudara azova kutora kuti mezanpf ane vasina kusungwa nekuti mhosva yenenge isati yaoneka kuya jobuskara yavari kumusungira yakaonekwa ndeipi ndavamusunungurira kumana ndavamusunungurira kumana ndavasadaro amwe munhu ane mhuru tikutonzwa kurwadziwa izvozvo zvokuti zvavari kutaka zvichakonzesa mhirishonga muno munyika izvi
imwe studio 7 kana mushiti yeye atina kwatakarerekera saka muri kuzwana kupi zvekuti mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa muri kuzwana kupi munoziva kuti muZimbabwe mune kusawirirana other people are saying Mnangagwa is not a president vamota anzi the president but ima totora side already mutoti anzi ye mutungamiri wenyika president Mnangagwa muri kurasika ipapo and nyaya iyi yakatowana vanhu vakawanda but munongoitiza muzora same thing Mnangagwa zvote president mira ipa chokwadi mutungamiri zvanpf Emmerson Mnangagwa mutungamiri TPC Nelson Chamisa hapana president muZimbabwe ndoti munhu muri fair muri pakane pakati
uyu anonzi kandishaya wezano uyo yei ndasa asangana nacho asangana na Blessing Zulu apo yei kwakungoruma ruma vanhu ava vanonga vachizvidza vachizviita vachifungidzira kuti vakangwara asi kungwara chaiko hapana zvinhu zvinguri paground zviri kuonekwa kuti machina ari kungoondonga nyika mahara hapana kana chavari kuitira vanhu vanongoramba chingoti nama nama nemachina uyo nhasi zvanga zvakatorana ipopaa hai rambai vakadaro studio 7 tokuti tinyatsokunzwawo nekuona pagandiranga achiri kurarama nawayo
makadiko pastudio apo hanyingi ndoda kubvunza hangu kuti kukanaiko tiyati jobuskala haana mhosva kwemwe chaji yavava kuti mune chaji ndeyei please please vanhu vezano budisirevo jobuskala kana hanzi haana mhosva haana moda kumudii chaizvo chaizvo vanhu vezano please tibudisireiyo jobuskala vanhu vezano mune mwoyo wakaipa makaita seikwenyu ndoda kungokuudzai vanhu vezano kuti hapana zuva risingasviki chimwe nechimwe chichine nguva yacho zvichapera zvose zvamuri kuita izvi
ya maZimbabwe maZimbabwe makadiko ndimurambi paJobeka mambo maZimbabwe haana nafara zvepandangambudzwa kuti chikwenga wazomhanyiswa naidhi paipaya hai ndimuramati wangu wakumana na hambomhanyiswa chikwenga tikamudza kuti usatiisira Mnangagwa panyanga paipaya anozokumhanyisa aona yakasavana vake mukabhineti neshamwari dzake vanhu vake vanodai chikwenga kandiyoga uripo sasara kumhanyiswa anomhanyiswa hake hamira muonesu haire rinogore ya maZimbabwe maZimbabwe makadiko ndimurambi paJobeka mambo maZimbabwe haana nafara zvepandangambudzwa kuti chikwenga wazomhanyiswa naidhi paipaya hai ndimuramati wangu wakumana na hambomhanyiswa chikwenga
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica
America inoshoropodza zvakasimba kuNorth Korea nekusimudza kwayo chitundumusere musere kana kuti Space Launch Vehicle SLV ichishandisa humizha hwechizvino zvino unoshandiswa mukukanda zvombo zvemuchadenga ichityora zvisungo zveUnited Nations Security Council zvine chitsama. Vakadaro mumiriri weAmerica kuUnited Nations Ambassador Linda Thomas Greenfield. Zuva rakatevera racho Pyongyang yakakanda chimwe chombo chemuchadenga. Pamusoro pekukanda zvitundumusere musere zvitatu zverudzi rweSLV gore rino, North Korea yakanda zvombo zvemuchadenga makumi maviri nezvipfumbamwe kana kuti 29 kusanganisira zvina zverudzi rweICBM.
Vakati iyezvino chitundumusere musere cheNorth Korea chekusora nacho chinonzi chiri muchadenga. Ambassador Thomas Greenfield vakati Democratic People's Republic of Korea haisi kumbonyara kuedza kuvandudza urongwa hwezvombo zvayo zvenyupiya kuburikidza nekuedza umizha hutsva ichityora zviri pachena zvisungo zveUnited Nations Security Council. Vakati kushaya hanya nekutyora mitemo kunoisa munjodzi vavakidzani veDemocratic People's Republic of Korea vese pamwe nenhengo dzose. Vakati North Korea iri kuzvidza masimba eSecurity Council vachiti nekupindura kwedu mukupedzisira kunoumba kuvimbika kwedu, vakapika vachidaro Ambassador Thomas Greenfield. Asi nyika mbiri dzinove nhengo dzeSecurity Council, Russia neChina, dzakaramba kushoropodza kukandwa kwezvombo kune njodzi uku nezvimwe zvakafanana naizvozvi. Ambassador Thomas Greenfield vakati Russia iri kuwedzera ukama hwayo neDemocratic People's Republic of Korea munyaya dzechiuto, izvo zvakabuda mukutenda kwavaPutin vachiti zvinogona kubatsira DPRK kuvaka zvitundumuseremusere zvakawanda zvakafanana nechakasimudzwa svondo rapera. Vakati ruzivo rwavainarwo runoratidza kuti Democratic People's Republic of Korea yabatsira Russia nezvekushandisa muhondo pamwe nemabara zvinodarika chiuru chematura kana kuti containers zvichashandiswa mukutsigira Russia muhondo yayo yeutsinye neUkraine. Vakati vamwe vangu, toungana zvakadai zvakare kangani Russia neChina dzisati dzabatana nesu mukukurudzira kuti Democratic People's Republic of Korea isiye urongwa hwekugadzira zvombo zvinoparadza. America inoramba ichikurudzira kuti pave nenhaurirano neNorth Korea pasina zviga zvinonzi zvinofanirwa kutanga zvazadziswa. Vakati Democratic People's Republic of Korea inokwanisa kusarudza nguva nemusoro wenyaya, asi Democratic People's Republic of Korea inoda kuita sarudzo iyoyo. Vakaenderera mberi vachikurudzira Security Council kuti itaure zvakare ichikurudzira DPRK kuti isanyanye kutarisa nyaya yekuunganidza zvombo zvehondo, asi kuti itarisise mukuzadza mipanda yezvizvarwa izvo zviri kutambura nekuda kwekuoma zvakanyanya kweupfumi nekushaya kudya kunovaka muviri, yotambira rutsigiro rweUnited Nations kukurudzira Democratic People's Republic of Korea kuti ipinde munhaurirano nekuratidza kuzvipira mukuchengetedza runyararo nekugadzikana kwepasi rose nekusimbisa kudzivirira huwandu hwenyika dzine zvombo zvinoparadza.
Awo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende America maaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7 kuWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nezuru vakaparura urongwa hwebhajeti regore rinouya remadhora emunyika anosvika 58.2 trillion. Nhasi Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Imwe nyanzvi muupfumi hwekubudirira inoti zvava kugozha kuti varombo vabude muurombo. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiya muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.